Prime Minister vakadanwa nevakuru veku South Korea kuti vaite zvinhu zvitatu. Chekutanga, kune conference ichaitwa ku South Korea inonzi Peace, Security and Human Development, runyararo nekubatana kwevanhu uye nekubudirira kwevanhu. Sekuziva kwako, Prime Minister munhu arwa zvakasimba kwenguva refu. Muchinyararire asingaite zvekubata masimba kana mauto, kudedza mauto kuitira kuti zvinhu zvinake muno munyika yeZimbabwe. Saka uku kuonekwa nevamwe kuti munhu ari kushanda zvakasimba achiita nerunyararo, achiita kuti zvinhu zvifambe munyika. Chechipiri, vadanwa kuti vachapuhwa honorary degree, iyo futi inenge iri mucherechedzo wekumashandiro aita vatsvangirai kuitira nyika yeZimbabwe nevanhu vese vepasi pano. Varatidzaiwo kuti zvinokwanisa kuitika pakune kubuda kwaita bumbiro remutemo, kuti unokwanisa kurwa zvinhu zvakanaka usingaite zvemasimba kana zvekuvhikira nezvibhakera kuti ukwanise kuwana zvaunoda kuwana. Izvi zvinoda kuti zviratidzwe kune vamwe. Chechitatu, vadanwawo futi kuti vagonge vari pachange pachigadzwa mukuru wenyika mutsva weSouth Korea. South Korea yakaita maelection ayo muna December gore rapfuura. Vachange vachiita vachigadza mutungamiri wavo mutsva musi weMonday. Izviwo zvinoratidzawo kuti Prime Minister munhu anoremekedzwa anenge achidaidzwa panzvimbo dzakadai.
Asi vachinyora mubepa nhau mumwe munyori anozivikanwa nekuti Nathaniel Manheru akati vatsvangirai vaenda kunopemha mari dzekuti vange vachibatsira bato ravo sezvo nyika yatarisana nesarudzo, ichokwadi here icho?
Handikwanise kuti nditaure nezvinenge zvataurwa kana mafungiro ava Nathaniel Manheru, nekuti handitombovazivawo kana kuti vakamira sei.
Ndevapi vamwe vari kuenda navatsvangirai kurwendoro?
Vatsvangirai vachange vachiperekedzwa naMai Holland, vanova mumwe wevatungamiri vechigaro chenational healing